manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 12/2020 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachiri vakaramwa mabasa takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries ana mukoti vakwanise kubhadharwa na mukoti nemari inotenga nema US dollar avari kubuda.
Kuramwa mabasa kwevakoti nevana chiremba kuenderera mberi kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba uchikwira munyika.
Pane munhu wandamboenda kunge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti kuti anga aine utachiwana hweCOVID-19. Ndakanzwa fever inotyisa zvikuru naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri ku South Africa chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pagumi nevasere kana kuti 18 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vasvika mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 982. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanosvika mazana maviri nemakumi masere nemasere kana kuti 288 ichiteverwa neBulawayo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu kana kuti 183. Mashonaland Central ndiyo ine vanhu vashoma vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanosvika gumi nemumwe chete. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru zvisere nezvisere kana kuti 88,000. Kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera. Vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba vave nemazuva makumi maviri nemashanu vachiramwa mabasa nekuda kwemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano vaAmon Murwira sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakaudza dare reSeneti kuti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi vayo vose kuti ivawedzere mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvamira sei muzvipatara.
Havasati vadzoka kumabasa vachiri vakaramwa mabasa vari kudzimba dzavo takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries ana mukoti vakwanise kubhadharwa na mukoti nemari inotenga nema US dollar avari kubuda. Anova iyo mari yava kushanda muzvitoro nemapazi akasiyana siyana atinoshandisa kwatinotenga zvatinotenga zvokurarama zuva nezuva zvava kuda ma US dollar. Saka vana mukoti vachiri kudzimba havana chokuisa kumabasa, havakwanisi, havana capacity, they are incapacitated to report to work. Ndo mamirira chakaita zvinhu.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo?
Hurumende inofanira kuita nokukasika kuti igadzirise nyaya iyi nekuti muzvipatara munomira zvakanaka. Vanhu vari kutambura, vanhu veZimbabwe vari kuenda kuzvipatara vachida kunobatsirwa vachidzoswa kudzimba nekuti hakuna namukoti. Variko vacho vari kunetseka nekuti vobatsirwa sei nekuti vana mukoti vashoma shoma vakasara kuzvipatara.
Vana mkoti vakuru tukunzwa kuti vakakanda mapadza pasi nemusi wechishanu. Vari kupawo zvikonzero zvipi?
Ma managers, ma sister in charge, ma matrons. Pari zvinezvi vari kuti vakutokundikanawo zvakutovanetsa kuti vaneta vane burnout, havachakwanisi kuramba vechienderera mberi vechibatsira nekuti zvinezvi zvareba, nguva yareba stereki vana mukoti vasiko kumabasa. Saka tiri kuti hurumende kudai yakasika kugadzirisa nyaya iyi. Tiri kunetseka zve nekuti hurumende yakanyarara vadecida kuita kubvisa mari dzavana mukoti vari kuramwa mabasa. Izvi zvinhu zvatichiri kutarisa kuti zvabva kupi zvichienda kupi, ende zvinhu zvinotikachamadza.
Izvi munofunga kuti zviri kuitirwei chaizvo?
Ende zvinotaridza kuti pari kuita victimization neintimidation, kuchichidzirana, kuvharidzana, kumbundiridzana, kwekuti vana mukoti vange vari vanhu vari kutya kuti vasataura kuti mari yatiri kutambira ikwani. Vana mukoti vari kuti hurumende kana iriyo decision yayada kuita iyoyo, vacharamwa mabasa vose nevashoma vacho vanga vasara vachienda kumabasa kusvikira hurumende yakwanisa kudzosera mari idzodzo dzevana mukoti dzatorwa dzisina kunga dzaiswa mumaakaunts avo.
Munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari paRunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nemasere kana kuti 578,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica, vanhu vafa vachisvika zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 12,989. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri zvine makumi masere nemana kana kuti 284,000. Nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nevana kana kuti 264,000 vatapurirwa chirwere ichi kusvika pari zvino. Pavanhu ava panewo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama. Mumwe abatwa nechirwere ichi mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru, avo vanoti vanofungidzira kuti vakatapurirwa chirwere ichi neimwe hama yavo.
Ndakasangana nemunhu akange ainacho tese tisingazive kuti angava ainacho, saka zvinove zvakakonzeresa kuti ndizenge ndichibatirawo chirwere ichocho. Saka muchidimbu ndo zvakaitika izvozvo.
Saka chii chakapa kuti muzoda kuenda kunovhenekwa kuti mune chirwere ichi here? Zvii zvamanga makunzwa?
Mukoma Blessing, chekutanga ndechekuti ndakaziva kuti pane munhu wandambenda kunge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kutikuwa kuti anga aine utachiwana weCOVID-19. Chechipiri ndechekuti musi wemugovera ndakanzwa fever inotyisa zvikuru. Zvisine hazvo ndakakwanisa kuti ndinge ndichinwa mishonga yefever, fever ikapera. Asi zvakazongondi uya mupfungwa mangu kuti ndofa kuti ndiongororwe ndione kuti handina kunge ndabatira here chirwere checorona. Naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive, ndinacho chirwere checorona. So ndinokurudzira vanhu vese vari mudiaspora, nyangwe vari kuZimbabwe, kuti ngavambogara mudzimba, vasanyanye kubuda mudzimba kana pasina chakakosha chirufunga kubudirwa.
Ko kune avo vanobuda vaine zvakakosha zvavanoda kuita, mungavapawo mashoko api?
Vari kubuda vachona ngavaise maface mask nguva dzese pavanobuda. Face mask yakanakira kuti kana uine corona haupe mumwe, kana mumwe ainayo hauitambire. Saka ngaigare yakapfikwa nenguva. Vanhu ngavashandise masanitizers, vasina masanitizers ngavashandise sipo nemvura, kunyanya mvura iri kumhanya. Kana chiri mvura iri kumhanya, ndokureva mvura iri kubuda, ingave muri mukapu, ingave muri papombi, isiri mvura inenge vachigeza iri mudishi. Ngaive iri mvura iri kubuda ichidarika vachigeza nesipo kwemaseconds anokwanisa kuita 20. Asi kana uchikwanisa kudarikisa 20 haisi mhosva, unokwanisa kudaritsa maseconds anara 20. Chimwe chandokurudzirawo vanhu zvakare ndechekuti ngavasashora mishonga yekumba yatinosinwa yemaflus.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
yekuti munozanganisa majinja, munozanganisa malemoni nezvimwe zvakadaro-daro zvakada sehuchi. Ngazviitwe izvozvo, hazvirambidzwe. Unokwanisa kuzviita sekuti zvino ndo zvimwe zvezvinhu zviri kundibatsirawo pakurwisana nechirwere ichi. Asi zvikuru sei, ngavagaramba vachibatanana nachiremba. Mazuva ano unotaurana nachiremba pafoni, paWhatsApp, sandi kuti unoenda ikoko kuna chiremba, unobatsirikana nyange uri kumba.
Sei mafunga kuti mubude pachena kuti makabatwa nechirwere ichi muchitaura panhepfenyuro ino yeStudio 7?
Hongu mukoma Blessing, isu se leadership tiri kureva kuti isu seutungamiriri tinotungamirira vanhu vari mudiaspora, tinotungamirira vanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika yeZimbabwe. Tarisiro zhinji yevanhu ivavo iri matiri, uye mashoko akawanda avanokwanisa kubvuma anenge achibva kuvanhu vakaita sanenge isu tinovatungamirira. Naino izvozvo, kune kuramba kurimo vanhu kuti aiwa korona hiko, kana iriko iriko kwairi, vasinganzwisise vanhu kuti iriko zvechokwadi.
Saka semafungiro enyu vanhu ava vanozobvuma kuti iriko zvanyatsoita sei chaizvo?
Vamwe vanhu vanozokwanisa kubvuma chete kuti korona iriko kana anzwa munhu waanoziya anzi anayo. Naizvozvo ndaona zvakakodzera kuti ini semutungamiri ndibude pachena ndichiudza vanhu kuti korona iriko, uye chinhu chandirikutorarama nacho chandabatwa kuti ndinacho. Vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti vanofanira kuchengetedza zvese zvinotaurwa kuti vaite, zvakafanana nekupfeka mamask, zvakafanana nekugara mumbamba, sekuti korona iriko uye chirwere chinouraya. Kana chikakudherera, munogona kutopererwa neupenyu. Saka ndizvo zvakonzera kuti ndinge ndichibuda pachena ndichitaura kuti ndo chimiro chandinacho inini, sa Dennis Juru.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni 10.2 ane zviuru mazana manomwe, kana kuti 12.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine 34, kana kuti 134,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni 3,200,000, kana kuti 3.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru 565,000, kana kuti 565,000. Vapora vachidarika mamiriyoni 9, kana kuti 7 million. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuoma zvakanyanya kwaita zvinhu munyika panyaya yekuwana mari yekunze kwave kupa kuti Reserve Bank of Zimbabwe ide kudzika mitemo yekuti vanhu vasainde kunotenga kana kutengesa mari iyi pamukoto. RBZ yakati yave kuda kuunza mutemo mutsva, kana kuti statutory instrument, inenge ichiti mari inenge yatengeswa pamusika wayo wemari, kana kuti foreign currency auction, ndiyo inenge yoshandiswawo pakutara mitengo yemuzvitoro. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekudhura zvakanyanya kwoita zvinhu, uku vachitambiriswa nedhora remuZimbabwe ravanoti riri kuramba richishaya simba zuva nezuva. Kunyange hazvo, RBZ yakavimbisa kuti kuunza musika wekutenga nekutengesa mari zvichadzikisa mutengo wedhora rekuAmerica pamukoto. Izvi zvinenge zvichiri kunetsa. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora 65 emunyika pamusika weRBZ uyu, asi pamukoto riri kutengeswa nemadhora emunyika 70, kana kuti 1:85. Mukuziya nezvedanho reRBZ iri, tabata Dr. Chitambara.
Zvoda kuitwa izvi zvekuunza statutory instrument inoita kuti vezvitoro wangu achishandisa mari yemuno uye mari yekune dzimwe nyika. Ritori danho iroro kana takatarisa nyaya ye-redollarization yanga ichiitika muekonomi. Zviri kukonzereswa izvo nekusamira zvakanaka kwezvinhu yatingati pachirungu chronic high inflation yakuita kuti vanhu vazhinji vasasununguke kunge vachiita zvemabhizimusi vachishandisa mari yemuno. Saka hurumende iri kutsvaya kuda yatikati pachirungu kumopa foreign currency, especially zhinji yacho iri muinformal economy, kuti inge ichidzoka kufoma.
Asi izvi zvinoshanda here vachitamba?
Dambudziko riri kuitika nderekuti makaona imi kuti marete ari maofficial rate edu achiri pasi zvakanyanya tichienzanisa nemarete pamisika mitema. Saka zvinogona kuita kuti zvinhu zvinenge zvichitengeswa pazvinozochinjwa kuendeswa kumaUS dollar zvinonge zviine mutengo uri pamusoro-soro.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoita kuti vanhu vakawanda vasade kushandisa maUS dollar kana vachitenga mumaofficial markets. Saka think ndodambudziko rinogona kuitika iroro. But iprocesi yakutoita kuti redollarization yeeconomy iyenderere mberi.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare. Rimwezve danho ratorwa neRBZ nderekupa ZimSwitch basa rekuona kuti mari dzose dzinenge dzichishandiswa panhare mbozha dzinenge dzichifamba sei. Ko, izvi zvinoshanda here? Tabvunza Nyanzvi munyadze zvemabhanga vaGilbert Muponda.
Nyaya yatorwa neReserve Bank yekuti kambani inonzi ZimSwitch ndo yakuita national payment platform switch, inyaya yakanaka zvikuru. Inyaya inogadzirisa panga pachinyanyonetsa, nyaya yanga ichinyanyonetsa na hurumende neEcoCash pamafambiro emari. Chekutanga regandetsanangura kuti national switch inenge ichishanda sei. Kana vachiti pane national switch, zvinoreva kuti mari dzese dzine chifamba munyika dzima mobile money nedzima bank dzinofanira kuenda through switch iyo, dzinofanira kupinda muswitch iyo kuti dzionekwe kuti chibva kwauri ichienda kune umwe munhu, yopinda nemuswitch imwe yozosvika kwauri.
Izvi zvinorevei kune vanhuwo zvavo vamuponda?
Iwe semunhu ari kutambidzwa mari iyoyo hapana chaunoruza, hapana zvazvinokukanganisa. Hazviafekte weruzhinji zvaitika izvi, asi zvinogadzirisa yatinoti integrity neinformation trail yanga iripo. Nekuti zvaakureva izvo kuti EcoCash inofanira kunge ichijoina ZimSwitch. Saka mari ese inenge pamu EcoCash ichienda kune umwe munhu, inenge yakuonekwa kuti kwabva mari iyi yaenda nguva yaenda kupi, yabatirwa nani. Izvo zvaakurevawo zvakare kuti ini kana ndiri kuTelecash kana ndiri kuOne Money ndakukwanisa kutumira munhu ari kuEcoCash mari, ari kuEcoCash akukwanisa kutumira mari kuna ari kuOne Money. Zvichingoenda zvakadaro. Saka zvakuroti ini handichafaniri kumanikidzirwa kuvhura account neEcoCash kana ndiri kushanda zvangu sei neNetOne kana neOne Money ndichida kutumira mari. Nekuti switch iyoyo iri kutaura kuti munhu wese anofanira kunge achikwanisa kudyidzana neumwe, ndiyo anoti interoperability.
ZimSwitch ine zvikwanisiro here zvekuita basa iri?
Ikambani yagara iriko ZimSwitch. ZimSwitch I think yasarudzwa hayo kuti ite national payment switch nekuti yagara ine ruzivo rwacho neinfrastructure yacho nekugara vachiita. Nekuti system yavo ndozvayagara ichiita zvekuti mabank unoziva kana uri neaccount kusei kuBarclays Bank unokwanisa kutransfera mari kuendesa kuStewart Bank, ndozvaakuitawo futi mamoney transfer service.
Nyanzvi munyadzo zvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Muponda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica emumvura kana kuti Navy anoti ari kutambira mudzimai mutema wekutanga kutyaira ndege yehondo Lieutenant JG Madeline Swagger. Ongororo yakaitwa nesangano remilitary.com inoratidza kuti vanhu vatema vasingasvike zvikamu zviviri kubva muzana ndivo vanokwanisa kuwana mukana wekutyaira ndege dzehondo dzemuAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandino kupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Ashton Bumira, director wesangano reYouth Forum Zimbabwe. Tribata nyaya zvekuratidzira kurukurongwa nevemapato anopikisa pamwe chete nemamwe masangano anotungamirwa nevechidiki anotarisa nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu munyika. Avo vari kuti mukupera kwemwedzi uno vanhu ngavabude neuwandu hwavo vachiratidzira vari kugunun'una nenyaya yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Ngatinzwei maondoro avabumira. Vabumira, ndino mukamuchira muchirongwa. Tipewo maondo renyu pamusoro pezvedanho riri kuda kutorwa nevanopikisa pamwe chete nemamwe masangano anotungamirwa nevechidiki. Avo vari kuti musi wa 31, aiwa, murod, ngatibudei neuwandu hwedu.
Maonero edu isusu sesangano revechidiki muno muZimbabwe, tinoona sekuti danho riri kuda kutorwa iri nemasangano anopikisa hurumende harisiri danho ringanzi rakanyanya kushata, nekuti isusu tikatarisa bumbiro redu remutemo section 59 yemutemo wedu wenyika yeZimbabwe unobvumidza kuti vanhu kana vachinge vane zvinhu zvavanoda kuti hurumende inge ichiziva zvinenge zvichivanetsa zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe, section 59 inobvumidza kuti vanhu vave vachibvumidzwa kunge vachiratidzira murunyararo, vange vachikwanisa kunge vachiungana vachirakidzira vachiudza hurumende zvinhu zvavanenge vachida kuti zvigadziriswe, nhunhwa dzavo dzavanenge vachida kuti dzigadziriswe. So isusu sesangano revechidiki tinoona sekuti mukana uruda kutorwa uyu hachisi chinhu chakashataba. Tinoona sekutoti isusu nyika yedu iri kutadza kuenderera mberi nemhaka yekuti vanhu vakawanda vanoona sekuti danho iri idanho rekuda kubvisa utungamiriri nechisimba. Aiwa, isu hationi semaonero iwayo. Tinoona sekuti kurakidzira uku chinhu chakanaka kuitira kuti hurumende ione ikwanise kugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa, uye kana isingakwanisi kunge ichigadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa ibve.
Vabumira, tinonzwa nhengo dzesangano rezanu PF dzichiti munhu wese achange achibuda achiratidzira musi wa 31 vachange vachizvitambisira nguva nekuti hapana chinobuda pakuratidzira apa. Muri kuzvionawo seizvi?
Tinoona sekuti kurashika pamaonero. Mashoko ari kutaurwa nevanhu vezanu PF ekuti kuragidzira kuchaitwa kwakuna zvakuchabuditsa, tinoona sekuti kungozvisimbisawo. Asi isusu chishuvo chedu sesangano rinomirira vechidiki tinoti dai vanhu veZimbabwe takwanisa kubatana, takwanisa kutarisa zvinhu zvinoita kuti isusu tiwane tichadya. Izvi zvekuramba tichingotsigira zvinoitwa nevakuru vanenge vachiita zvinhu zvinongogutsa ivo pamwe chete nemhuri dzavo, isu tichiramba tichishupika. Tinoona sekuti izvozvo tikaramba tichiita zvinhu zvakaita seizvozvo isu tichangoramba tichishupika. Iwo vakuru ivavo vachiramba vachingodya, tofanira kunge tichibatana murunyararo tichizivisa hurumende. Isu sesangano revechidiki zvatinoramba ndezvemhirizhonga, zvekuputsa mabuildings, zvekuputsa nekuparadza zvinhu ndo zvatinoramba. Asi kana vanhu kana vachinge vane hunyunyutoka, isu tinoona pasina chakaipa kuti vanhu vanoratidzira tichiteedzera mitemo yakaiswa nevezveutano, sezvo tiri panguva yakaoma kudai yezvecoronavhairasi yakauya iyi.
Nemaondero enyu, pane zvingabuda here mukuratidzira uko zvingazobatsira vechidiki veZimbabwe?
Hungu, kana vanhu vachibva kungorakidzira hapana chinganzi chingabva chatoitika chinobva chatooneka chinobatika. Asi tinoona sekuti kurakidzira kunoita vanhu uku zvakanaka chaizvo, nekuti zvinoita kuti vakuru vanenge vari kumusoro uko vanzwe, vaone kuti chokwadi vanhu chokwadika, vanhu vari kutambudzika. Nekuti munoona kana vanhu vakasarakidzira tikaramba takangonyarara, vanhu vanotofunga kuti kunyarara kwakaita vanhu ukuka nyika yese zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru sava Ashton Bumira nekupinda muchirongwa chedu. MuZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. MuZimbabwe, pano panhepfenyuro yeStudio 7. Vada kukurukura neni, ndiripo paTwitter nepaInstagram @BigMike3, BigMyke3, ndiyo username yangu. Aiwa, MuZimbabwe chinopururuka chinomara. Tosangana nemusi wechipiri anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Bye bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Munehuka kuti zvondirapera mufundisi Dr. David Simango vakatudza pamusoro pesatanism. Sezvo vasina kuona nguva yekunyatsopedza nyaya iyi, nhasi tavadzosa zvekare ndikatanga nekuvabvunza kuti kana munhu akapinda muchechi angaziva sei kuti kereke iyi ikereke yezvokwadi.
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru baba Wande. Chinoita kuti munhu azive kuti ichi ichokwadi, chokutanga munhu aziva chokwadi kuitira kuti kana nhema dzichizouya azokwanisa kuziva kuti dzii nhema.
Munhu angaziva chokwadi sei?
Ndimbopa mufananidzo wekuziva mari yezvokwadi. Kana kuine mari inonzi $20 bill, vanouyisa counterfeit kana kuti kunyepedzera, vanouyisa voyava $20 bill. Hakuna munhu anouyisa counterfeit $50 isati yagadzirwa neoriginal. Kutaura kuti iko chokutanga chinhu chakanaka. Chinhu chakanaka kana wachiziva chenhema chikazotevera unogona kuchiona kuti chachisi chezvokwadi. Jesu Kristu unotaura achiti iye kuna John chapter 8 paverse 31 neverse 32 unoti kumadzidzi vakanga vamutevera, imi mukagara musoko rangu muchava vadzidzi vangu zvirokwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Saka chinoita kuti munhu akunde kana kuti apinda panzvimbo ine masatanists ndechekutanga chikuru sakuziva zvokwadi. Unofanirwa kuti kana waberekwa patsva kana kuti uchida kunamata unofanirwa kuziva zvokwadi kuitira kuti ukazonzwa vhangeri rakatsauka hazvikutoreri nguva kuziva kuti zvahandizvo. Saka kana munhu zvino ukapinda panonamatwa unofanirwa kunzwa kuti vhangeri ravo riri kuenda kupi, vhangeri ravo rinosimudza Kristu here, nokuti Jesu unoti iye kana ndasimudzwa ndichakwezva vanhu vese kwandiri. Ari kusimudzwa here Jesu muchechi umu? Vhangeri iri riri kusimudza Jesu here kana kuti riri kusimudza vanhu kana kuti riri kusimudza mumwe munhuwo?
Pane zvimwezve here zvingatibatsira kana tisinganzwisisi patiri?
Kune chimwe chinhu futi chinotibatsira kuziva kuti chechi iyi haina kunaka, chinonzi icho kunzvera mweya kana kuti discerning of spirit. Unogona kuona kuti mweya munoma hauna kunaka nokuti iwe unomweya wamwari. Saka iwe mweya wamwari uri mauri uchakuudza kuti zvinhu zviri pano hazvisi zvechokwadi nokuti iwe unenge uine chokwadi. Berinotiudza richiti upenyu usingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi mwari, pana John chapter 17 paverse 3. Kuziva mwari ndihwo upenyu usingaperi, ndiyo dziviriro inokosha kuti munhu aregere kunamata namasatanists, munhu aregere kukwezvwa kune zvakashata.
Chii chingaitwa kuti mweya wakadai usaenderera mberi?
Kunamata Mwari nokunzwisa soko raMwari nokuturikira soko raMwari sezvariri ndiko kunokonzera kuti vanhu vaberekwe patsva. Saka pachiuya soko rokuti kuberekwa patsva, kuberekwa patsva uku kunobvisa vanhu mudzi wechakashata wokuti vatsvage kuita usatanisti hwachaihwohwo huipi ihwohwo, vakwanise kuva vana vaMwari zvive zvisikwa zvitsva.
Izvi zvikakwanisa kuitwa nenzira ipi?
Kai tichikumbira kuti vafundisi, vavhangeri vese vanoparidza vapfuurire mberi kuramba vachiparidza evhangeri inosunungura vanhu kuvabvisa murima kuvaita kuvauyisa muchiedza. Jesu unotaura achiti imi muri munyu wenyika, muri chiedza chenyika. Saka pasina munyu, pasina chiedza, nyika inoparara. Saka naizvozvo kuparara kwayo inoparadzwa nomuvengi anonzi Satani, anotova nenhume dzake dziri pasi pano dzinoita kuti vanhu varasike, vanhu vaparare. Yoruponeso, nokuti vhangeri roruponeso ndiro rinoita kuti vanhu vaberekwe patsva, vave vana vaMwari, vave nomweya wakanaka, vave nomweya wokugarisana zvakanaka, vave nomweya wokuziva Mwari. Ndo chinonzi kuchikristu kubva muusatanism. Uri kuda kutonga pasi rose, uri kuda kuparadza vanhu vakawanda. Ndo masoko atingataura kwamuri baba Hwande pamusoro penyaya yesatanism.
Nemashoko iwayo vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Dr. David Simango ndichivimba kuti tsananguro yavo yabatsira vazhinji.
Tinotenda zvikuru baba Hwande, Mwari akukomborerei.
Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNtulikazi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi benompolo umkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi kusasa izakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamabandla ezombusazwe.
Kuthi yatshelelihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi baprovide ileadership bayenze umsebenzi okwenza kube nokuthula izweni.
UMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers labanye bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa.
Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe okulabantu phose abafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi kulabezempila kahle asebetholakale belo mkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngendlelo ezijeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kwethula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi benompolo umkhuhlane. Yikho ngiyabona i-lockdown njengoba lapha asila ma-vaccine njalo abantu bangani ukuya ezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokucina lokhu ngesitshaba ukuthi i-last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifaka engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngake ngatshela abantu ukuthi bathenge izidlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona la masotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzanda kubikela uZulu ukuthi ulakho ukuqinisa isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhe ligxokozela liphefumulelana ema-lining lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lijiya amakhala yenu ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo uNkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. And layo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu bayasimagla besiyalela le yikho kwenza ukuthi umkhuhlane nalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mthokozisi Sibanda ulombono ofanayo.
kuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungelasidingo. Umuntu aphume siyathenga lokho akudingayo okuqakathekileyo. Abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi. Okokunatha, siyanatha amajinja wona lawa njengoba besitsho abanye lawa amalemoni wona lawa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Khuphe.
Mina vele kakhulu ngazisi ngathi angisazizwa kahle kahle. Vele ngizinathela icina elelele lenkukhu ngiyazinathela icina. Ngesingami ngingazi omunye umuntu mina ngesingami. Hayi, kangiboni siluvikelo lwangkhona ukuthi sifake ama-mask. Kuphela le shorting distance kuphela. Zwi akulokunye okungumuntu. Umuntu wakhona ukuthi sizivikele kuphela sizinanzelele thina. Lapho sihamba khona. Lalapho distance, distancing ikho bakhuma nge distance, i 1 meter, 2 meter. Yiyo owasivikela ngayo yiyo i treatment ye coronavirus le mask.
Umnumzana Thabane Mhlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo. Ngakho ke unatha okuchiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we COVID-19. Loba kungani awudokotela wesithi lokhu akwenzayo akusebenzi.
Ngicabanga ukuthi le nto le isimbambe yaze yamphinda. Kodwa lokho ngizelapha. Kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esenje ngakugula. Ima ngiqathanisa nempawu ze COVID. Cishe kuyafanana. So mina nje okwami bengikwenza kakhulukazi ngigxila emalemonini. Ngiyethatha nomhlafutho wona lo wawazi abantu. Ngubhoyila ngihlanganisa namahlavu avocado ngikuphuza. Bese ngithatha into ezifana nabo Vicks nabo Menthol ngifutha laphana. Lokhana makade ngikuphuza bengikuphuza ngihlanganisa le med lemon. Yes, kanye le lemon juice ngifaka nesitoni phakathi. Kwangisiza kakhulu.
Umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18 kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi iza kwenza umhlangano lamabandla ezombusazwe kusasa yokusungula ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso le, umfundisi Lazarus Khanye, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ubambekile. Kodwa abaziyo ngokwenzakalayo bathi inhlanganiso le iza kwenza umhlangano leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye leZANU-PF. Umhlangano lo oza kwenzelwa eHarare uhlose ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisayo leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomfundisi Andrew Stones Banda.
Uthi ngiyatshela elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthulela izweni kuyinto ebukekayo kakhulu. Nanxa singakwazi ukuthi kuhlelwani, kodwa sikhangelele ukuthi bavuthelele abezobahlale phansi labakhokheli bezepolitiki abantu bacalise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni ngoba isimo sibi abantu bayahlupheka.
Ubona ngani kuyaphumani emhlanganweni lo?
Mela ngakwehlule kumele sikhulumisane size sithulane lapho sesedlulana khona. Sikaze sithuthele ezandleni sibulale izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathinte ezandleni. So ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle ecakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathayane. Sibafisela ukuthi okuhle uBishop Khanye la nenkokheli zonke uBishop Mtawu Reverend Mdata ukuthi entweni le abacabanga ukuyenza kubaphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingatshi ukuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa le Studio 7 eseHarare. Abantu abaningi bakhalela umdeni kaPatricia Majalisa osanda kubhubha kwele South Africa. Isikhulumeli sikaMajalisa sithi umculi lo ube lesifo sesibindi. UMajalisa wayecula ngaphansi kwenkampani kaMoyi uDan Chanda ebizwa ngokuthi iDalom Stable. Wacula ingoma eziningi ezigoqela ethi Akulalwa Ziyawa. Wenze umcimbi wakhe wokugcina eZimbabwe nyakenye. Omunye wabadabuke inhliziyo nguMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers.
Ngithi nami angibhodlela emswaneni ngokushiwa udadewethu Patricia Majalisa obecula idisco. Patricia simazi kakhulu la emculweni ngoba besebenza naye egalo ekhampanini eyodwa, sirekhoda ndawonye sisonke noSplash. So as the Soul Brothers sithi ke umphefumulo wakhe malala ngoxolo efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Omunye njalo ngufreddy Gwala owaziwa ngokuthi uMadamara.
Ngizwise ukuzwelana nomndeni kaPatricia Majalisa njengoba andlulile. Inhliziyo ezibuhlungu sishe ngokukhulu kuzuma umuntu ebesimthanda kakhulu. Mina ngiphefumile naye kakhulu estage nesplash noDan Chanda sishare stage. Bo umuntu right kakhulu.
Uyakhala lo majaha wodwa Ndlovu owaziwa kwezemiculo ngokuthi nguJayz Marabini.
Hey Nyilusizi, ngitheneka amadolo. Bantu bakithi ukulahlekelwa liqhawekazi emculweni wedisco. Ukudlula kwaPatricia Majalisa kundabula inhliziyo kakhulu. Ngoba ube ngumuntu ole talent elinye elimangalisayo. Masesize kwezomculo njalo ungumculi ohlale kakhulu kakhulu emculweni, wazinikela impilo yakhe yonke ukuthi abe ngumculi. Ngakho ngikhala labantu bonke beAfrica kakhulu eSouthern Africa leseZimbabwe ngoba bethandwa kakhulu eZimbabwe, South Africa, uBotswana. Ngidlale la amashows amaningi kakhulu lapha koBulawayo. Was it all? I remember was Godin in the evening, spill it to me, but it in a tall life. My cogavant baggage slashed with a cool, a cool. City Imuli, Yagumacha, I say it to Zegi, Labonga Bantu, Abatanda Umkulo, Patricia Majalisa, City Aloslanga Lungeslanga.
Baqinisile abadala nxa besithi isitsha esihle kasidleli. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibandimba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930 Lagu, 15460 kilohertz Short Wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilithumi lantathu, 12,740,971 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Abantu abafika phose amakhulu ayisithupha, 565,716 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abedlula izigidi ezintathu asebetholakale belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba sokubhubhe abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu, 134,815. UMongameli Donald Trump ubonakale ngomgqibelo wokusihlwa egqoke imask yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi esithekelela abakubuthu abalimeleyo esibhedlela se-Walter Reed Medical Center eMaryland. UTrump ubengavumi ukugqoka imaski esithi kayimfaneli. Kukanya besenzela lokhu ukuthi kuvulwe amabhizimusi, izikolo lezinye indawo kulandela ukuvalwa kwawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona kaleke eKezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntana wakhe ongani kakukhanye lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungaba kungoku izinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephongu kwenza nje into ezingaqedakali engakholumi. Kodwa owakhathesi uthi kulo muntu omlandela emuva ethi uyakwatsha ethi kame emini nxa ethi uyageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Nxa yena esitsho uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe watsha, hambe klina, asukume ungalali, usukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona akababoni lutho. Ngangena emachethi, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yiko senze ngicela umphakathi khonapho kuma-studio ukuthi ngicela ukuthi ngincediseke, sengihluphekile ngalomntwana. Lo ngumnyaka wesi-16-17 ngiloka ngizama. Yiko senze ngibhalela kulolu hlelo ukuthi ngicela ukuncediswa, imizamo yami yonke esengihlulekile.
Iinamba zami 077-401-2622. Mphinde 077-401-2622.
Hayi ke ulamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyadibana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKezi ebesixoxa laye lamhlanje kuhlelo lolu. Sokuyisikhathi sabasakhulayo.
Yebo 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 mthakazo muhle Zimbabwe muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Kuhlelo silomnumzana Jingani Shoko owenhlanganiso yezinasu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigqiba uhlelo ngengxoxo esiyenze lo Jingani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malane ngalolu daba.
Hayi, ngithi lokho abakwenzayo kulilungelo labo, kodwa kuyize. Uhulumende lo khona uhulumende ovotelwe ngo-2018 and ukhetho landelalo ngo-2023. So phakathi kuka-2018 no-2023 akukho kunevele ukuzenzakala ukuzatshintsha uhulumende.
Mabutho, siyezwa abanye besithi bakhangelela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abathabanga ngesimo somnotho. Hayi ukukhipha umongameli eMasane Mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho?
Ukukhona laba njengoba sisho ukuthi ngilungelo labo abakwenze, kodwa abakwenze kulokuthula. Abakwenze njalo ukuhambelana nemithetho yelizwe ngoba kathi esikhangelane nomkhuhlane wekorona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane vele kwenzakala nxa abantu bebuthene beyisiqumo. So xa uhulumende ethe kule lockdown kuzamele behlole ibuthi kule lockdown.
Hayi, sikuzwile Mabotho. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Hothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinasu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo. Asizweni umbono wakho malanga ngalolu daba.
Ngikubona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe bejengisela mayelana lomumo okhona ezweni lakithi ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esabavotelayo yibo abantu abasesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu bebe yibo abaza kwanisa ukuthola lokho abakutshengiselayo not ukuthi kube yinto engaba ngeyalaba abayenza ipolitics.
Shoko siyezwa amalunga awebandla leZANU-PF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Kuthi ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobuningi babo umhla ka-31 kuyabe kuphula umthetho we-lockdown. Ukubona njani lokho?
I-government yethu eZimbabwe xa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit our citizens. We have seen our decisions being made by the government during the lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during the lockdown. So yoni government ngathi abantu ngeke betshengisele ngenxa ye lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, sithanda ukubonga uMabutho Moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesedliwe ngumangoyi, kodwa singakagqiba uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kandaba ukuthi sisabe sisonke ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulu kandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BigMike3. Iyona username yami. Kwane lokho namhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mabutho, Jingani, siyabonga ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, mthwakazo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sidede kancane sinikelele ithuba umuntu kamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Ngithi yona, kodwa akacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqutshwa lizuluswe ngomoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uza kuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sabe sifuna uNkulunkulu ahlaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine ecanda engqo uNkulunkulu njani ngasoze amphendule uNkulunkulu ngasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento lesithandazelayo isikhathi esiningi iba njengogoliyathi, iyabe iyinto enkulu. Abanye ikuswela imali, ngathi kunje engxenye umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa, amfundi lakufica la. Nxa usuthandaza kuNkulunkulu uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuwa umuntu lo ngasoze afika angixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi loba kule pressure yona leyo lukholo kuNkulunkulu, ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uza kwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So kuthandabuza kuba yisithu esikhulu kakhulu kumthandazo
umthandazo wethu lokuphendula komthandazo ngenxa yokuthi uba njengevingqo oluselwandle oluphetshulwa ngumoya ngapha langapha njalo uthi yena umuntu onjalo katholi lutho kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nxa ukhangela ukhangela inhliziyo yakho ebona ukuthi inhliziyo zombili ngapha ucabanga ukuthi mthandaza kuNkulunkulu ngapha ucabanga ukuthi mala ngigijimele ngalo kulenyanga ngapha ucabanga ukuthi ah kulomunye umpostori ngalo yakangcedi awusakhangeli uNkulunkulu akuladubu ukuthi uhambe uyecela kubafundisa umthandazo ngoba bathandaza labo bebuza igama likaJesu Kristu kuright kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uze ufike esigabeni sokuthi uyakwanisa ukuthi uzicelele izinto kuye ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokhu okucelileyo kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu kasoza iphendule lento ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu ngegama likaJesu phutshisa ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela benzele kuhle abantu abakho bebekwazi ukuba uJehova ongatshintshiyo ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo
siyabonga kakhulu untungamile nkomo loka Patricia Majalisa sithi kalale ngokuthula singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi iza kwenza umhlangano omkhulu kusasa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. UMoses Ngwenya labanye abaculi abalodumo bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje oluvalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.